journey time. Me and you got to combine. Tabuneta chikonai. Damascus, the Afro guy. Dingati, muimbe achiri kusumukira from Zimbabwe. Anoita, inonzi Afro fusion music. Basically, tino sanganisa ma traditional sound. ACRT nao mu Africa. Rimozomu kuna undizi kwa ndiri kuna na Bongo, kuna na Tanzania huko. Rimozomu kuna undizi kwa ndiri kuna na DRC. But basically, tuku tisus tukuda kungo uumba chino wane from African sound.
Mkoma Damascus, zvii zvamakati rongera gore rino?
Tine ma singles, akati wandia ndoda kuburitsa this year, ne ma videos as well, plus the, tane ma local collaborations amuchaona, amuchanzwa, and the, ma videos, akati wandia, ndoda tiri kuedza kuti 2020 tiachivewo.
Pama collaborations amuri kuita aya, muri kuita nana ni chaizvo?
So far, andingati collaboration ya tiri mprocess kuronga, ndia they are free man. Ne mamu andisa tinda wa shua. But we hope kuti tika suka kwa wari. Tino kwansa kuti orana wo tika ita something. Sizomu shuona kuti igorashu reshiri kuti anga. Waka wanda zunu kuna kuitika.
Tiku ona waka wanda mnika wa mwari kufarira kambo kanonzi kwende. Mkati uza kuti mu sambo we mando ipi ui.
Kwende iso mwe ya tinga isa kuma type emi manzi. Aya anonzi ma club songs. Ekuti tinge tichiriza, tichifara, tichita sei, tichitamba, taka sunu nguka. Tichikanga na namo zedu zese, zinenge zichitika mzibasi, zomu chungu wana zomu zagada iso mkoma.
Kambo waka kane video, makai itikisa sei, tiliku wana kuti ilu kufari rohone waka wanda.
Kuibika kwa taka ita hii, zagati rembei, asiku tina mwarita kango kwanza kuti kiburi seo chino, chaka apresiate wane wano wakati wande, nichi kusimukira so, pale vorango, I think, taka kwanza kuti timire mire kusika pama standards, ema video zari, koma zwa ano hai. Odo taka tilimit kwe ni ma resources, tino vimba kuti pama next video za tisha improve.
Kunze kwa hiyo kwende, pane zimu ere nziyo za makatikisa?
Ndinao ma singles, ndakaita before, ndina sister Bettina, ndakaita na Nati O. Ndina imwe kutobuda this week ipapa munofa wangota sira ipapa before Valentine inonzi kwa uri koko endakaita na Nati Gonz akati one day tingatopedza time tichima menshena.
Aiwa, tinokutenda zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma Blaine kunipa mukana wakadai also. Thank you. Thank you.